Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino ni Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezi mkoto nye Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wemuvhuro, mbudzi 15, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Maita kuzvikumbudzira Comrade SK vakasara vari vashoma vakafumana nzara Josh pakambobuda muZimbabwe zvidaro. Asi nekufamba kwenguva tinoziva kuti ndo vakavapedzisira kubata chigaro chaNational Chairman weZANU.
Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo avo vakashaya nezuro voitwa gamba renyika. Mhuri yeZimbabwe yorangarira kupidigurwa kwakaitwa hurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe muna mbudzi 2017. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4,697. Vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vavezana rezviuru nemakumi matatu nemasere kana kuti 133,438. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemasere ane mazana matatu nemakumi mana nemana kana kuti 3,468,344. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 2,696,516. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Politbureau yebato reZANU PF yapa chiremerera chegamba renyika mutauriri webato iri uye vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo avo vakashaya nezuro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF vaObert Mpofu vazivisa mhuri yemufi kuBulawayo kuti vamoyo vapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Ambassador Simon Kayamoyo, His Excellency the Third Secretary and President of ZANU PF, Comrade E.D. Mnangagwa, has conferred the National Hero Center to the late Comrade Ambassador Simon Kayamoyo, who died on the 14th of November 2021.
Mutauriri weMGCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamoyo vavadzidzisa kuti ushingi hune chahunobuditsa kana nyika yakatarisana nematambudziko.
Munhu akasimuka achiri mudiki achinorwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. Saka isusu sevana veMTCP tinoona chidzidzo chikuru chekuti kana vanhu vakasimuka vakabatana vaine chinangwa chekuti vaite chero chipi zvacho, tinobudirira sezvakaita ivo vaSimon Kaya Moyo nevamwe vavo.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato reZapu vamutulisi Hanana vati vari kurwadziwa zvikuru nekufa kwavamoyo avo vakaenda kunorwa hondo yeChimurenga vari pasi pebato ravo, kunyange hazvo vanga vasisiri nhengo yeZapu.
Tinochema nemhuri yana baba Moyo, kwete kuchema nezano. Tiri kuchema baba Moyo semunhu akashandira nyika, achishandira nyika ari munhu weZapu, akadefekta akaenda kukuzano. Zvokuzano koko hatipindi, hatinei nazvo.
Vachenesa Mutungagwa avo vaifambidzana zvikuru navakaya Moyo vati vamoyo munhu akafamba zvikuru navaJoshua Nkomo kusvika nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Comrade SK munhu aifamba nemutungamiriri weZapu panguva iyo yaive nguva yehonde makakatanwa testos ya. Saka zvaida kuti mutungamiriri ave neyaitaiti VIP protection, yatinoti kana kuti close security. Zvakawanikwa zvakakodzera kuti Comrade SK vaendeswe kunyika yainzi German Democratic Republic kana kuti East Germany, sezvo zvatinoziva kuti Germany yainge yakapatsunurwa nemudhuri makore wayo. Ndokwavakanotrainwa neorganization inonzi STAS. STAS tingati State Security, chiri pamuenzaniso maCIO, maFBI, vanhu vanenge vaine maMID hamene izvozvo zvakadaro. Saka vadaro vakaramba vaine chinzvimbo chavo ichocho kusvika paite kuzvitonga kuzere. Paita kuzungu kuzere Comrade SK vakasara vari vashoma vakafamba namudzara Joshi paakambobuda muZimbabwe chidaro. Asi nekufamba kwenguvo tinoziva kuti ndo vakavapedzisira kubata chigaro chanational chairman weZanu, icho chakanga chabvumiranwa miita code ya 87 December 31 December 22 kuti munhu wese achiita national chairman asati VP anobva kuZapu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kufa kwavamoyo kwavatadzisa kuti vasvike pavanga vachitarisirwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, vachitiva vaKembo Mohadhi avo vakasiya basa mushure mekuponerwa mhosva dzeupombwe.
Vanorangarirwa semutauri webato reZANU PF, vakadzinga vatungamiriri vebato nenyika kusanganisira vamunangagwa Terezo vamugabe, asi vakaramba varimo mubato reZANU PF. Kureva kuti munhu aiziva kuti tsoro dzemusangano dzinotambwa sei.
Urongwa hwekuradzwa kwavakaya Moyo husati hwaziviswa, uye vamupofu vati urongwa uhu huchaziviswa nokufamba kwenguva. Vamoyo vakambove mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vakazove gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muna 2017. Nyika isati yaona kuzvitonga kuzere, vamoyo ndoumwe vakaenda kunhaurirano dzeLancaster House Conference vaina vaJoshua Nkomo nevamwe vaive muZapu. Vamoyo avo vanonzi vakaurayiwa nechirwere chegomarara vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas chiri pasi.
Mwedzi wambudzi unoyeuchidza vazhinji nezvekubviswa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto muna 2017. Izvi zvakazopa kuti vaive mutungamiri wenyika vaimbenge vadzingwa basa vaEmerson Mnangagwa vadzoke kubva muupoteri kuSouth Africa kuzotungamira nyika. Asi mubvunzo uri pamuromo pevakawanda ndewekuti pane chachinja here pamararamiro evana veZimbabwe sezvaitarisirwa nevakawanda vachipemberera kuti vamugabe vainge vamanikidzwa kusiya chigaro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musi wa14 mbudzi 2017, motokari dzehondo dzakaonekwa kumucheto kweguta reHarare mushure mekunge vaive mutungamiriri wemauto vaKonstantino Chiwenga vasvoropodza kudzingwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Manheru acho Futi dzakanzwikwa dzichirira muguta reHarare asi vakawanda vasingazive kuti chii chiri kuitika. Mauto ayo akatora nevenyuro yeZBC akaramba kuti aipidugura hurumende achiti vamugabe vainge vakachengetedzwa asi vaida kubvisa makororo ainge akavakomberedza. Musi wa 15 mbudzi Mauto akabva atora zvivakwa zvakawanda mudhorobha vachimanikidza vamugabe kuti vasiye basa. Mutungamiriri werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe Vasten Zvorodza vanoti muna 2017 vakapemberera asi tarisiro yavo haina kubuda.
Taitarisira kuti upenyu hwedu huchashanduka tigogona kudya. Taitarisira kuti kana mararamiro edu mushure mekunge tawana hurumende itsva tichawanawo zvinhu zviri nani zvakafanana nekudzidza pachena. Kurapwa pachena zvese zvese zvandinotaura izvi tikazviunganidza apa hakuna kana chimwe chete nhasi chandinorongedzera kuti takaachiva.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde avo vati mitemo haisi kutevedzwa uye kumbunyikidzwa kwemasangano akazvimirira oga kuri kuenderera mberi.
Chatinoona munguva iyoyo kubva zvavakauya ndechekuti bumbiro remutemo izvo zviratochinjwa atatirone amendment imwe yakaunganidza masimba ese mutungamiri wenyika. Tiri kuona vanhu vanongoramba vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Tinoona vanhu vanosungwa zvisina maturo. Tinoona vezvematongerwo enyika vasingapuwirirane kana vasingapindirane nebato rinenge richitonga vachimbunyikidzwa zvakare. Nyaya dzatinogara tichinzwa dzemaabductions dziri kuenderera mberi zvizvakaisa tarisira kuti izvo zvinhu zvinenge zvichiitika munew dispensation.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti pane zvishoma zvavandudzwa munyaya dzezveupfumi asi izvi hazvina kubatsira vakawanda vari kunonga svosve nemuromo.
Ndingangoti mune dzimwe nzvimbo vanhu vari kutowedzera kuomerwa zvikuru sei nenyaya idzodzo dzekuti mari yacho yemuno iri kunetsa kuwana. Uremu hwemari yacho huri kuderera. Saka vashandi vanga vaine mari dzavo dzavaitambira vakuwana mari shoma takaenzanisa ne mari dzavaiwana kuisati yaitwa.
Mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa reMDC Alliance vaStephen Chuma vatiwo vainge vaine chivimbo chekuti kubviswa kwavamugabe kuchaunza matongero mumatsva asi zvinhu zvatoenda kumawere.
Taitarisira kuti vechidiki vachawana mabasa munyika. Taitarisira kuti vechidiki vachapiwawo zvikamu mune zvemigodhi. Vechidiki vachapiwawo minda yekuti varime. Asi zvose izvi hapana kana chimwe chete chinobatika chakapiwa vechidiki. Chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kutodzingwa munzvimbo dzavo matunhu avo anogara sezvatakaona kuchilonga uko. Vanhu vari kutodzingwa zvatakaona futi kuna Nadinde zvatakaona kuna Namurewa kuchiiswa maforeigners.
Asi vakasanobata chigaro chemutauriri webato reZANPF vaMike Bima vanoti vamunanga gwavaunza shanduko munyika uye varatidza utungamiriri pakurwisa denda reCOVID-19.
Tikatarisa kuinfrastructure migwagwa yagadzirwa iri kungoramba ichigadzirwa. Tikatarisa madhamu ari kungoramba achivakwa. Tikatarisa kune nyaya dzezvemagetsi tiri kungoona zvekare zvichiindirira mberi. Kutambudzika kwataiva nako kunoratidza kuti kuchapera. Nyaya dzemaairport iko zvinezvi tina maairport neHarare airport iri kusumuka.
Panyaya yehuori hunonzi nevakawanda hwapfunya chisero munyika vabima vati vamunangagwa vari mugwara kurwisa dambudziko iri.
Nyaya yehuori inyaya yekuti inyaya inoda investigation. Inyaya inoda kutongwa kuti uri waingonzi wavakombate unonyudza mvura vakavanyudza vakawanda.
Izvi zvatsinirwa neimwe nhengo yeZANPF vari mukuru wesangano reZimbabwe Citizens Forum vataurai Kandishaya avo vati vamunanga govari kuzadzikisa zvavakavimbisa.
Aka gona kugadzira campaign yerunyararo ichitungamirwa nemutungamiri wenyika vamunanga kwasvatsingaone makoresa kuti ruling party ndeinoenda pamberi chuzaro ndatikose yemurunyararo. Chechipiri takaona kuregistra kwemabato ezvematongerwo enyika anopfuura zana kureva kuti political space yavhurika kuzvitonga kuzere kwavamo muvanhu kubva 2017.
Vachigadzwa kuva mutungamiriri wenyika muna 2017 vamunangagwa vakavimbisa kuunza shanduko kuvana veZimbabwe kurwisa uori kuteerera zvinenge zvichidiwa nevanhu munyika kugadzirisa dambudziko reurombo kushayikwa kwemabasa kugadzirisa zvunhu munyaya dzezveutano nezvimwewo asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi vachiti vamunangagwa vava kutoita kuti vamugabe vaite sekunge vaive mutsvene. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reInternational Fund for Agricultural Development kana kuti IFAD riri pasi pegungano reUnited Nations raparura homwe yemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana mana nematatu kana kuti 67.43 million kubatsira varimi vekumaruva muZimbabwe vanosvika zviuru zvinomwe nezvisere. Pavanhu ava makumi mashanu kubva muzana anenge ari madzimai vamwe makumi matatu kubva muzana vari vechidiki. Izvi zviri kuitwa matunhu anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Midlands neMatabeleland North. Varimi vachabatsirwa nekuwana madiridziro kugadzirirwa migwagwa inobatsira kuti vasvike kumisika iri kumaguta uye ruzivo rwekurima rusingakanganiswe nekuchinja-chinja kwemamiriro ekunze. Rubatsiro urwu ruri kuuya apo varimi vari kuchema-chema nekudhura kwave kuita zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita sembeu nemafotereza. Vamwewo vari kuti zvirongwa zvekuvabatsira kubva kuhurumende zvavakukanganiswa nenyaya dzeuori. Izvi zvaburitswawo mumashoko kuvatori venhau neZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiti vanhu vakawanda vari kunyunyuta nemabatirwo ari kuitwa mbeu inofanira kubhohwa pachena ichibva kuhurumende. Varimi vari kuchema-chemawo kuti kuwana mbeu kuri kunetsa sezvo iri kudhura zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya yekudhura kwezvikwanisiro izvi, Tabata vaimbova mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vawanda Chabikwa.
Kuti takugadzirira mwaka mwaka wedu wakataurwa kuti mvura ichakwanisa kuita naya zvakasimba nguva dzegore rapera. Mwaka wakataurwa kuti ichakwanisa kunaya kuti mwaka zvatikuona zvukazvisuwa denga ivabva dzine mvura yacho saka zvinopa vari mushungu dzokunorima asi varimi generali vanochema kuti mitengo
chii chiri kupa kuti mitengo yezvekurimisa inyanyo kwire zvakanyanya kudai semaonero enyu vachabikwa?
Mitengo yedu iri kukanganiswa nenyaya yechikamwa. Vanoongorora vakuru vezvekuongorora mari vari kuzviziva vasopa zvavari kutaurawo. Nyaya yekuti reti yemari yacho kotwa mbeu yedu mari yemuZimbabwe nereti inoshandiswa nayo nevari kuzoichinja kubva nemari yekuamerica kwamuri ikoko yotaura nyaya ipapaparetsaandi akuta kuti zvinge zvadhura maningi ukadzokera kuamerican dollar hazvina kukwira zvakuitwa nyaya reti yedu iyi zvinova dambudziko ende kazhinji zvinoitika nguva inoi gore negore saanenge ra gore rechipiri kana rechi rechitatu zvikoti nguva inei kunenge kwakutaurwa kuti mapraisi akwira endete aiwa kuchinjwa kwereti.
Asika vamwe vemakambani ava vari kuwana mari nemutengo wakati dererei kureserve bank foreign currency auction uku, ko sei zvinhu zviri kuzodhura kudai?
Kunyange vari kuwana vazhinji vacho vari kuwana mari yeforeign currency kubva kusistimu yebhanga renyika yekuti vakutiwana nemareti ari nani bhani stiri munhu wese nyange aiwana kubva ikoko naasina kuwana kubva ikoko neari kutengesa zvinhu zvangurimwa muno zvisina kumboimpotwa vangu maishano neinonzi parallel market rate aka ndo yabvundutsa yekuti munhu murimi akarima akabhadharwa nanhasi munhu anga achibhadharwa nedura redu renyika mari yaRTGS kuti mari iye ichazokwanisa kunotenga mitengo yazvochinjwa chinjwa iyi hapa pandambudziko rechokwadi.
Saka panga gadziriswa sei ipapo vachabikwa chimbotarisa uyo nyaya yekuti varimi vari kubhadharwa nemara TGS.
Ya, idambudziko rinokunyanya tarimi tinochema nevarimi tinoti ne vane simba rokuongorora mafambidzo emari varichitarisira kuti ndo vanoita izvozvo. Ndokunge takudzwapo pfungwa kuti zvakadai zvikaitwa sei kuti titi varimi vavabhadharwe nemari yekunze iyoyo dzimwe nyika idzi tikuona aiwa hazvingazokwanisiki kuti munhu wese abhadharwa nemari iyoyo tikataisa dzimwe nyika zvii hatinazvizo zvakatenderedza izvi vachaita mari dzavo asi mari dzavo dzatoka hadzichizvimo zvakanyanya zvakakira ine marandi ayo kwaine mapfula makwasha ari muna Zambia umu unongoona kuti hanyanya kukwira kwira maningi saka nyaya yedu inofunga inonyanzvi dziripo tokuchema ne vanoongorora zviri izvozvo titarisa isusu toziva kuti hurumende yedu kubudikidza nebazi reministry of finance nereserve bank ndovanhu vatoaita kuti ivavava dhuva remaofisa acho ari pamusoro ndo vangakwanise kutarisa kuti zvingamanejwe sei titarisa zvikuitwa muno musadhaki medu nokutifanira kuti ezambo remusadhaki rijini yatiinayo iyi zvinhu zvakambomira sei ndinofunga kuti ivavava vanokwanisa kuti vatibatsire tikaitarisa kuti mhinduro ibvebatsirebve kuvarimi isusu varimi anza yedu hainesi
ndeyekuti kudii vachabikwa
otokuti taitaa kuti zvezvikangozvanoone mahinsa iwayo ndo anza yatisinganese murimi iyoyo vanhu zvakarewo sevarimi vanozivawo kuti tine nyika haingakwanise kuti ishandise mari yekunze panyaya dzese zvatotizatakungodzosera nyaya yacho kumamonitary nemafiscal authorities.
Vaimbova mutungamiri wezimbabwe farmers union vawanda chabikwa vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden inoti nyaya yekuti vanhu vari kutenga zvinhu zvakawandisa nekune rimwe divi kugadzirwa kwezvinhu kwaderera nekuda kwechirwere cheCOVID-19 yave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiwedzera zvakanyanya. Asi hurumende inoti dare reparamende rikatambira urongwa hwavaBiden hwekushandisa mari inosvika matrilioni maviri kumutsiridza upfumi hwenyika, zvinhu zvinogona kugadzikana munyaya dzemitengo. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti zviri kuda kuitwa navaBiden zvinotogona kuti zvinhu zvitowedzera kukwira mitengo zvakanyanyisa. Mauto emuSudan nezuro akapfuura akauraya vanhu vashanu vairatidzira kusafarira kupidigurwa kwehurumende nemauto aya musi wa25 Gumiguru. Vanhu vakakandirwawo utsi hunokatyidza apo vairatidzira maguta akasiyana-siyana munyika iyi. Sangano ravana chiremba munyika iyi rinoti vakaurayiwa ava vairatidzira mumaguta anoti Khartoum neOmdurman. Bazi rezveutano rinoti richiri nechivimbo chekuti vanhu mamiriyoni 10 vanenge vabayiwa nhomba yeCOVID-19 munyika mukupera kwemwedzi unouya kuti inyatsoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Bepanhau reHerald rinoti gurukota rezvemari muzvinafundo muTulingube vakatiwo Zimbabwe yakwanisa kuwana nhomba dzinosvika mamiriyoni 20 zvichireva kuti inokwanisa kubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 vari kudiwa nehurumende nhomba. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti havasati vadududza pachinangwa chavo chekuti vabaye vanhu mamiriyoni 10 nhomba mukupera kwemwedzi unouya.
Mbadzitiri kuona hadzisi kunyatsotigutsa asi tiri kuziva kuti tiri kutongoenda mberi neurongwa hwedu, saka tiri kuitai tinoti strengthen kuti zvinyatsofamba zvakanaka. Tione kuti matageti edu yatiri kutaura yatingoramba tichitaura aya etinoti maambitious targets ekuti tibate kupera kwegore ndiyo yatiri kuramba takangotarisana nawo kana dai zviome zviite sei.
Kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi munyika huri kudzika, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina kana kuti fourth wave kana vanhu vasina kubayiwa nhomba. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Rusike vanoti varikushushikana neuwandu wevanhu varikubaiwa nomba pari zvino.
Hatisi kufara zvamuchose nekuda kwekuvarairwa kwapinda muruzhinji rwevanhu veZimbabwe kubva zvaderedzwa maCovid-19 restrictions kubva kulevel 4 tichienda kulevel 2. Hatisi kufara zvakanyanyisa neuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kuramba huchidzikira zuva nezuva.
Dr. Enoch Maida, avakambotungamira chipatara chechitungwiza, vari munyori mukuru weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichishanduka.
Vamwe vari kutotarisa kuti kune dzimwe nyika dzichitariswa kunana Europe, Asia, uko vari kutotarira kuti vanhu nyika idzodzo dzaakupinda mune yatingataura tichiti fourth wave. Saka izvozvo iyo tofana kungovawo nokuchenjera kuti senyika tinokwanisa kupinda mufourth wave.
MuAfrica, Zimbabwe iri pachidanho chegumi panyaya yekubaya nhomba yeCovid-19. Pamusoro-soro pane Seychelles ichiteverwa neMauritius neMorocco. Botswana ndiyo iri pamberi kuchamhembe kweAfrica iri pachidanho chechipfumbamwe. South Africa iri pachidanho chegumi nerimwe. Nyanzvi nyaya dzezveutano dzinotiwo kuti chirwere ichi chisapararira zvakanyanya muAfrica, vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vanofanira kubayiwa nhomba yeCovid-19. Africa ine vanhu bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana matatu kana kuti 1.3 billion. VeAfrican Union vanoti vari kunetsekana zvikuru nekuwana nhomba kubva kunyika dzakabudirira sezvo iri kudhura kana kuti makambani ekunyika idzi haasati ave kuda kutengesera nhomba kunyika dzichiri kubudirira nemutengo uri pasi. Izva pakuti vanhu vabayiwa nhomba muAfrica pari zvino vangodarika zvishoma zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6.06%, zvinoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm tirikutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19, kushaya kwava Simon Kaya Moyo uye kupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe neMauto. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne 15460kHz pashortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175, 7255 shortwave. Sezvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, ukuwo hurumende ichiti yave nenhomba dzinosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo avakashaya nezuro voitwa gamba renyika. Zimbabwe yorangarira kupidigurwa nemauto kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe makore mana adarika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuteerera nhau dzedu dzamangwanani kutanga na 6 kubva muvhuro kusvika chishanu. Anogoneka nemufaro ndiri muWashington DC, ndini Blessing Zulu ndichiti murai zvakanaka vateereri. Tokusiya muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.